Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, zvita 18, 2024. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi rotambudza mapoka ose emunyika sezvo riri kuenderera mberi. Sangano reWorld Food Program rinoti Zimbabwe inogona kunge yatarisana nerimwe zvedambudziko rekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka uno zvinogona kuti ingozopa chikafu kune vave kuziya nenzara chete. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekufamba kwevanhu kubva mune imwe nyika vachipinda mune imwe reInternational Migration Day. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inonzi yapinda muzuva retatu ichitarisana nedambudziko rekushayikwa kwemagetsi zvakateverana izvo zvinonzi zvakanganisa zvakanyanya vemaindastiri mudzimba vezvitoro pamwe nemamwe mapoka ose anoshandisa magetsi. Dambudziko iri rinonzi rakabatawo dzimwe nyika dzemudunhu reSADC. Nezuro kambani yemagetsi Eskom yemusouth Africa inonzi yakambodzimawo magetsi muZimbabwe neZambia zvichitevera dambudziko remagwenya emagetsi. Zambia inonzi ine dambudziko remagetsi zvekuti iri kutenga magetsi kubva kuMozambique. Mukuziya nezvedambudziko iri tabata muzvina bhizimusi Dr. Callisto Jokonya.
Chokwadi kuti vasangana nedambudziko remagetsi. Hakuna magetsi kwenzeri kwangu, hakuna magetsi kubvira musi wemuvhu. Saka taana mazuva matatu kusina. Takabvunza zvikanzi kune fomu yakaitika here kutariswa navanhu vesa. Saka ndiro zvega zvatakakwanisa kuwana. Zvisiso zvazviri hakuna magetsi tiri nekutari. Isati angingasiya kusadza zvinoti yakandii. Asi chokwadi ndechekuti pasina magetsi hapana production. Saka takanyanya kukosha pane nyika iri industrialized like Zimbabwe. Ndechekuti magetsi aripo nemeta wayo.
Saka muri kukwanisa kufambisa basa sei pamazuva matatu yaya musina magetsi?
Takamborana nemagenereta kwe5 hours ndokuona kuti hazvikonditivi nobva tadzima. Saka iko zvino tazvimafactory tavhara hedu. So taita vedinobona kuti vachingofanirwa kuvhara vedzimangwana nombe rinokwira kweFriday. Saka tatomira sezvimboonawa kuya kwenzimbo inouya pachedzwa kuti vaine nguvani yainenge yagadzirwa. Zvino zvakakosha kuti hurumende itarisane nenyaya yekutsvaka kwamagetsi kuzoita sei nyika ibudirire.
Saka pane dzimwe nzira here dzingashandiswa tichiona kuti matambudziko ari kutaurwa emagetsi anogona kusagadzirika nenguva yekukasika?
Kutora inoitayo kubatsira kungazivi kuvangazoita sei but ndoyanga iiei kutora ikapasirwa nekuti tine nzvimbo dzinopisa sarimba inopisa tiredzi inopisa bike dzinopisa saka kwete kwaungagona kupafona plant inenguva zvinabatira chidzeseni magetseni nokurudzi.
Kunze kwekukanganisa maindastiri ndemape mamwe mapoka Dr. Jokonya ari kukanganiswawo nedambudziko iri.
Munoziva kumbosayawa tunhu chawanga wajairira kuwana chero mudzimba chaimo unogona kungouyisa kana kutawirirana mudzimba zvinokoza yato yekumuchirungu stress. Saka iyo zvobhidha pachazvo zvinobva pakosa ne zvagadzirwa inounza rugare rwakanaka kana tinazvo. Saka hapana kuchino kana pasina magetsi hapana rufaro. Kana kudzidza kwavana chaiko hakuiti zvakanaka. Unoziva kuti vana vanodzidza usiku vanoenda kuchikoro vodzoka voita mahomework usiku pano kuna magetsi munoita sei. Zvinova zvakakosha kuti dzimba dzose Mwajinoba hongu yenu, zimba zeke dadi zwe masola, kuseleza. Kani watu wa awoza nzama gati sobu, kani watu anda ikoku. Zimba kapila zino kumiza, kitu mageta ya angazi, kumoja wata mu zimba, kwa hivu wa mainda. Kiyo zi zina yazi, kada kuna zimba zai zai, zimba zeke dadi zwe sobu.
Awanga wari mshina bisimusi wa Kalisto Jokonya, wari parunare muarare ne Studio 7. Vatereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai na uzedu pa VOA show na WhatsApp channel yedu, uye ni pa Facebook mazua ose. Kana mchina kubatana nesu pa dande mtande re WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu, muenda pakanzi updates, mochaga pakanzi VOA show na motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA show na. Bovanei nevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divira zakarere kera. Vamwe vakare mara munyika vanoti havana chekupemberera pazororo rekisimusi negoredzva zvave kusvika sezvo vasina mari dzekutenga zvavanoda pakupemberera kana dzekufambisa kundoona hama neshamwari kana kushanyira nzvimbo dzekutandarira dzakasiyana siyana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vakaremara ava vanoti gore rino vakange vakaomirwa zvakaita kuti vasvike nguva ino yezororo vasina mari zvikonzerwa nekushayikwa kwemabasa kana cheuviri chinounza mari muhomwe dzavo zvasvitsa kuti vatarisane nekisimusi vasina kana chinhu. Mumwe wevakadai ndiamai Memory Masunga vekuwa 12 kwachivi avo vanoti gore rino upenyu hwakavaomera zvekuti havana kana mari yekutenga chikafu chemhando yepamusoro chinoenderana nezororo guru iri chekuti vadye nemhuri.
Uchiti kunotenga zvinhu zvacho muzvitoro asengeki mazigi edaya haana kana zvanomboshanda kana.
Vashoma vangangokwanisa vanoti vanozotadziswa nekuda kwekuti nzvimbo zhinji hadzisvikiki nevanofamba nemauchi pamwe nemadondoro sezvo dzisina kugadzirwa zvinoenderana navo. Ukuwo amai nenzi Maulana avanofamba nemadondoro vanoti kunze kwekushaya mari rimwe dambudziko riri pane chekufambisa chinoenderana nevakaremara sezvo vasingazokwanisi kusundana nevanhu pamabhazi.
Chikuru chinoyeyo chigoshei ndechekuti mari chaidzo chaidzo isusu tinenge tisina. Munhu wese anenge achida kuenda kuholiday kumusha kwake saka presha yacho iyoyo isusu tinokona kukundikana kuti tipinde papresha ipapo kuti nditoendawo kunana Great Zimbabwe kupi kupi ndenge nichifarira but izvozvo zvokuti kuzofamba handizokwanisi presha yacho handikwanisi.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevakaremara redisability amalgamated community trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga vanoti zvinhu zvakaomera vakaremara vakawanda gore rino.
Tichangomwira mvura huku yadyiwa kwasabhu nokuti zvinhu zvacho zvinenge zvakatooma zvokwadi.
Amai Judith Makazi vekwa chikomba kuchivhu vanoti kunyange zvinhu zvakaoma vachapemberera kuzvarwa kwaJesu nechipo cheupenyu kubva kune musiki.
Zvakatiomera tisina kana nechunhu asi ndinoda kudzokorora kuti tinange tinoshuvira kuti tive tinenge tichipembera navamwe tichinamatira kuzvarwa kwaJesu tiri mumachechi akasiyana siyana. Tigoshuvira kuti Mwari atiyambuse kupinda mukore ra2025.
Hatina kwanisa kunzwa kuti hurumende ine zvirongwa zvipi nevakaremara pakupemberera zororo iri sezvo vanoona nezvemabasa mubandiko revakaremara muhurumende Dr. Christine Peter vanga vasati vapindira mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr. Admopa Zvakavambwa vanoti hurumende kuburikidza nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa iri kuitira vakaremara mabiko ekisimusi munyika kuti vafarewo sevamwe.
Takatona Her Excellency the First Lady Dr. Auxilia Mnangagwa 2 weeks ago or so tounza magroceries ekudistributa kune vakaremara akakwanisa kutoendesa ku Helen McGee ma old people's home ma orphanages yedu.
Mukuru wesangano revabereki vane vana vakaremara reZimbabwe Parents of the Handicapped Children Association vaRonald Mazango vari kuHarare vanoti gore rega rega vanoitira vana vakaremara mabiko ekisimusi.
pane urongwa kuti Christmas yega yega isati yasvika zvavana vedu mutambo watinoti Christmas party kuri kuratidza kuvaremekedza kuti vakangofanana vamwe vanhu vese vanokosha savamwe vana vese
vanhu vakaremara munyika vanosvika zvikamu gumi kubva muzana zveuwandu hwenyika yose hwevanhu mamiriyoni gumi nematanhatu 16,779,508 vazhinji ava vanorarama kubudikidza nekuita mabasa emaoko kupima kana kuita mamwe mabasa ekungoti vawanewo cheuviri sangano reUNICEF Zimbabwe rinoti vana vakawanda vakaremara vanosiyiwa muzvirongwa zvinopa mikana yekuti vakwanise kuzviraramisa izvo zvinozoita kuti ramangwana ravo ringe risina kujeka nakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Zvarwa zveZimbabwe nhasi zvabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekufamba kwevanhu kubva mune imwe nyika vachipinda mune imwe reInternational Migration Day. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika zvinoti zvinonetseka nematambudziko akaita serusarura, kugadzirisa magwaro ekugara, kusiyana kwemitauro uyewo netsika munyika dzavanenge vaenda idzi. Musi wa18 zvita 1990 sangano reUnited Nations rakapasisa chisungo chekuti nyika dzese dzicherechedze kodzero dzevabva kure. Mazuva apera, mukuru wesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM, amai Emmy Pop, avaishanya kuZimbabwe vakati sangano ravo rakazvipira kushanda neZimbabwe munyika dzinodzokorora munyaya dzose dzevabva kure nekubatwa zvakanaka kwevese vanobva kune dzimwe nyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Iri zvai rakakosha nekuti kufamba kwevanhu kana kuti tingati migration munyika zvinhu zvagara zviripo kwengo yakati rebei tichitarisa zvekare kuti zvikonzero zvinoita kuti vanhu vaite migrate kune dzimwe nyika zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira hondo munyika idzodzodzo kusabatwa zvakanaka kwevanhu munyika dzakadaro nezvimwewo zvinhu zvakaita climate change zvokuti kunyika dzokusasagariko nokuda kwekuchinja kuri kuitawo yatingati climate pasi rese. Saka kucherechedza zuva iri kunovawo zvekare kuchikurudzirawo nyika dzinenge dzine yatingati maeconomies ari nani kuti vave vachitorawo vanhu vanenge vachitizawo nhamo dzavo kunyika dzavanenge vachitiza.
Matambudziko api amunganongedzera amungati vanosangana nawo zvakanyanya?
Matambudziko anowanzosangana nevanhu anosanganisira yatingati chungu kusava neyatingati smooth integration kana kuti kusakwana zvakanaka mumasocieties awo iyayo. Saka zvinhu zvakadaro zvinoda kuti hurumende dzinenge dzichitambira vanhu dzive dzinovatambirawo dzine yatingati maopen arms kana kuti dzive nemamechanisms ekutiwo vanhu vanenge vachibvawo yatingati kumacultures akasiyana vachipindawo munyika izodzo vave vari vanhu vanokwanisawo zvekare kuti vave vachikwanisa kuti vave vachizomirawo nemakumbawo.
United Nations yakapasisa chisungo chekodzero dzevapoteri mhuri dzavo nevana vavo mukufamba kwavanoita nenyika dzose uku. Munoona here vari kupiwa kodzero dzavo dzakaringana?
Ndoona senge kune dzimwe nyika vanopotera kuti vanofamba vanovawo vane marights because vanhu vanenge vari mumasocieties avo vane atingati maequal rights in terms of mabumbiro avo emutemo. Ati chinozoitika ndechekuti kana pachizoitwa mapolicies anozoonekwa pachiita kakupatsanura pakati pemamigrants nevanhu vava vachigara imomo ndo patinoona kuti dzimwe nenguva vanenge vachibvawo kune dzimwe nyika vanosarira kumasure in terms of atingati maeconomic opportunities. Maissues elanguage barrier anisawo zvekare kuti vave vachisarirawo kumasure panyaya dzecommunicationwo nekusawisisawo atingati mamechanisms anenge ari imo munyika izodzodzo. Inyaya yakakoshwa zvikuru ne United Kingdom because tinoti pasirese nyika nenyika ine atinganzi ma allocations evanhu vanofowa vachiuya vari ma refugees munyika izvozvo kunyangwe Zimbabwe nokushata kwayakaitawo akauti nokusamira zvakanaka kweeconomy kwayo vanotovewo neallocation yevanhu vanouya vachipoterawo zvekare kuZimbabwe ikokoko zvinosanganisira zvinotaridza kuti United Nations kauti nyika dzese dzepasi rese dzinokoshesa zuva iroriri and also nyaya yemigration iyoyi
vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. Sangano rinobatsira nechikafu pasi rose reWorld Food Program rinoti Zimbabwe inogona kunge yatarisana nerimwe dambudziko rekusanaya zvakanaka kwemvura mumwaka uno wekurima izvo zvarinoti zvichatowedzera dambudziko renzara munyika. Mutauriri weWFP mudunhu rekuChamhembe kweAfrica vaThomson Piri vakaudza nepfenyuro yeDW Africa Link kuti varimi vanofanirwa kunge vatoe pakati pekudyara nekusakura nguva ino yegore asi muminda hamuna chati chavemo. Vapiri vanoti nekuda kwenzara iri munyika pari zvino sangano ravo pamwe nemamwe masangano anopa rubatsiro vari kuita zvose zvavanogona kuunganidza mari yekutengera chikafu vanhu vari kuda rubatsiro. Asi vanoti sangano ravo reWFP richange rave kumanikidzwa kuendesa rubatsiro kune avo vave kuziya nenzara richisiya vane nzara. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga.
Tikashaya mvura pasizeni inei inova disaster nepamusana pekuti already vanhu havasisina mvura yekunwa chaiyo yakakwana. Saka tinodzoka paya panana 1992 pakaita kuti even nezvipfuwo zvakaita murakatira kufa nenyaya yekushaya mvura nezvekudya. Saka vanhu vanga vaita hope kuti iri kunzi cyclone chidoi dai yanga yaunza mvura yakawanda yekungoti at least hova nematsime akwanisi kunge anga aane mvura. Zvino sekutaurwa kuri kuitwa kuti zvinoita sekunge kune drought, cyclone haina kusimba sematarisirwo azvanga zviri kuda kuti zviitwe.
Tichitarisawo rubatsiro rwokubva kuhurumende, muri kuonawo iyo hurumende iri kuitawo here zvizere mukubatsira vane dambudziko renzara?
Hakuna kwatakawana rubatsiro rwakakwana nepamusana pekuti matargets mari yakakumbirwa nehurumende kuti ibatsirwe nayo kuti vanhu vabve munzara haina kubatika mari iyoyo. Iyo hurumende pachayo inenge ichinetsekawo zvekare nepamusana pekuti ikonomi yedu munyika medu munomu haisati yasimba kudzoka pekuti hurumende inokwanisa kunge iine mareserves inokwanisa kunge ichitenga ndiyo yega chikafu. Zvekare vemuno zvekare mabusinesses edu ari kutatarika kuti agone kuti anounza chikafu pachawo chekuti abatsire hurumende ari mabusinesses emuno hamuna kumira zvakanaka. Then tochitarisa kuti kwekuchitenga kwacho regionally kunonetsa nepamusana pekuti Southern Africa yacho yese ndo yakatorohwa nedrought. South Africa yacho, Zambia yacho, Malawi, kwese kwatinosombotenga within the region mekuti zvinhu zvinochipa vari kutochemawo semachemere atiri kungoita.
Tiri kuona kuti mashoko ari kuuya panguva inenge ichinzi lean period kana kuti peak yelean period yedambudziko rechikafu munyika. Zvinosiya papi vana veZimbabwe vanga vagara vakatarisana nedambudziko iri vachibatsirwa nemasangano akasiyana siyana pamwe chete nehurumende?
Saka pari zvinezvi vajonga zvinhu zviri inonzi pachirungu zviri bleak, hazvina kutombomira zvakanaka zvachose. Saka chitongoripo minamato yekuti dai Mwari vanga vatiwanira nyasha kuti iwo macyclone iwaya akauya akarasira mvura hongu ane danger yekuti anopwanya dzimba anodi. Asi nzara yemvura yakanaka kudarika nzara yezuva. Saka minamato yevanhu neminamato yedu zvekare kuti dai zvanga zvagoneka kuti mvura yanaya kana tikati aiwo macycles yemacyclone anombo mairi matatu pa season anotirasira mvura yemugungwa ichiyachirasika kunoko towana
vanga vari nyanzo munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga vari parunare kwamurehwa neStudio 7.
The voice of America.
Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare re Supreme Court muGhana rarasa zvikumbiro zviviri zvanga zvichipikisa mutemo uri munyika dzakawanda muAfrica unorambidza chingochani. Dano iri rapa mutungamiri wenyika Vanana Akufo-Addo mukana wekusaina kuti uchiwe mutemo unorambidza chingochani muGhana. Munyikutungamiri wenyika uyu vakanonoka kusaina mutemo uyu vachimirira kutanga vanzwa mutongo wedare. America inoti yakwanisa kuwana chibvumirano chinoendesa mberi kumbomisa kurwisana pakati pevanotsigira Turkey nevechikedhishi vari muSyria mudhorobha reManbij. Kuenderera mberi kwekumisa kurwisana uku kunouya paine kutyirwa kuti Turkey inogona kurwisa dhorobha riri kumuganho reKobane riri pasi pechikwata chekedhishi. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe tichitepenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reMadison kuWisconsin, amai Lucy Chikowero, vanoti vari kushushikana zvikuru nezvakaitika muguta ravo nemuvhuro apo mumwe mwana akapfura mudzidzisi wake nemumwe mudzidzi vakafa. Amai Chikowero vanoti vane mwana anodzidza pachikoro chehurumende chiri muguta iri uye chikoro ichi chakavazivisa nembozhanhare pakangoitika chiitiko ichi. Mwana ane makore 15 ekuberekwa wepachikoro cheAbundant Life Christian School chiri muguta iri akazozvipfuura mushure mekuuraya vanhu vaviri ava. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavhilas Mushanganya uye weStudio 7 naamai Chikovero.
Chakatanga ndechekuti musi weMonday takaongowana matext messages ekuti zvikoro zvese zviri pasoft lockdown iko zvino vari kutarisana nesituation yaitika pane chimwe chikoro chinonzi Abundant Life Christian School. Saka tichazoziviswa nekufamba kwenguva kuti zvii zviri kunyatsoitika. Ndopakabva pangoitawo also breaking news, havanyatsokutaurirai kuti zvona ndezvakati chaizvo zviri kuitika, but vanongoti mazvikoro zvedu zviri safe, tazvisapa lockdown, pane situation iri kuitika kwakati. Then kwozotanga kuchibuda nyaya dzekuti kune mwana wepachikoro ichi 15-year-old auya nefuti akasvikonopfuura mamwe mastudents naticha, pana ticha vabva vashaya nemumwe student naiye akazvipfuurawo. Zvinhu zvinotishungurudza zvakanyanya nekuti kana mwana achibuda mumba semubereki unenge uchitarisira kuti uchasangana nemwana wako.
Pane vamunoziva here imi vane vana vanga vari kuchikoro ichi uyezve vari kuchibata sei chiitiko ichi?
Kune vamwe vatinoshanda navo vane vana vanoenda kuchikoro ichocho ichi private school iyoyo vakanga vatobatira ana maoko bhoza asikuziva kuti chii chiri kunyatsoitika chaizvo. Mwana wangu mupenyu here kana kuti mwana wangu ari safe here? Hapana anga achabvumidzwa kusvika pachikoro, yatove secured space. Pakazoitwa zvapo later in the day yavanoti reunification area, vana vaakubviswa vaakuendeswawo pane imwe nzvimbo kuti vazonosangana nevabereki vavo. But during the day pazvanga zvichipisa-pisa havaikwanisa kunge vachiaccessa vana vavo. Unfortunately nenyaya dzemafoni vamwe vana vakazenge vakwanisa kutekstirana nevabereki vavo, but inyaya inoshungurudza.
Semaoniro enyu zvingagadziriswe sei kuti imo muno muAmerica tisaone nyaya dzakadai dzichiramba dzichiwedzereka nyanya kuzvikoroko?
Mune zvikoro zvakati omunomo especially atinoti mapublic schools anogavhenwa negovernment zvine metal detectors, but dambudziko rakaitika pachikoro ichi ndechekuti hapana metal detector because iprivate school, privately run. Saka vanenge vachiita vachishanda nemarules avo akati siyanei. But izvozvo inini hangu nyaya yekuti muzvikoro kana kuti munhu panogadza vanhu dai zvaikwanisa kudzikiswa zvakanyanya. No guns should be in schools. And vana vanofanira kuve safe. Sevabereki vaendesa mwana makufeni wekutarisira kusangana naye zuva rodoka. Saka hatidi kuti muzvikoro ndapota zvangu. Inini inyaya inondishungurudza, inyaya inondibata zvisingabviri. Handizivo hangu kuti vanga mapoliticians nevanoregulata vangazviregulate sei kuti dzirege kugara dzasvika muzvikoro.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvamunoziva zvanga zviine vana vanga vari kuenda kuchikoro ichi?
Hapana vaZimbabwe vandoziva vane vana vanoenda ikoko. Vazhinji vacho vari mapublic schools, saka no.
Vanga vari amai Lucy Chikoero, chizvarwa cheZimbabwe, vachitaura naMavlas Muhlanganya weStudio 7 vari kuMadison kuWisconsin muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pamusoro weStudio 7, ini ndine dambudziko nehurumende yeZimbabwe. Zvekupasise mabhiri ndozvinogona, asi zvinoita kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka hazvikwani. Kupasise mabhiri anodzvanyirira vana veZimbabwe anoita kuti iwo vapari vemhosva asatongerwe rufu ari mumajeri. Aizvo anokurumidza. Zvino ndiri kuti itai zvimwe chete semapasisiro emunoite mabhiro awo anokufevha yawo.
Makadini paStudio 7 paVoice of America? Inini hangu chandinoona vajonga nevatete mavrasi nevabresi baba ndechekuti nyika iyi yaita mamvenge mvenge nenyaya yekusagadzika mutemo yaMwari. Mutemo yaMwari yawanda yakapuswa panyika panapa. Zuva nezuva zvikutova wesi, hazvisi kumbozokera nenyaya yemutemo. Murume ngaasenzere mukadzi wake. Hapana chichanaka apa nenyaya yekuti tatora vakadzi tavakwidza kumberi mberi. Mwari atozvidi zviya.
Magadi paStudio 7 inokwasisa imozi. Ndinoda kutaura pamusoro peuyo murume anonzi Mavhaza. Mavhaza, tokumbira kuti dai mambomira kumbomuisa pamhepo, nekuti mashoko anotaura Mavhaza mashoko anobaya. Munhu anoratidza kuti munhu anosapota ZANPF ende anoratidza kuti anowana something ZANPF. That's why achitaura zvinhu zvisina nemusoro sekutaura kwaanoita ikoko. Dai ambomira pamhepo, tinoichikumbirawo kuti paende zvapo vadzokora navachena mutamba sere. Ndo vanhu vatinonyatsa kunzwa nevamwewo vanhu vanotaurawo zvine musoro.
Makadini paVoice America? Ndauyawo ndichida kutaura nyaya yevanasikana vari kutengesa muviri. Chandodai kukuza ndechekuti pasi rino wakanaka hamusamuwani. Vanasikana vacho kutotongwa havasatodi vanasikana vacho. Zvikuru ma2000 haafadi kutongwa. Unototi wawana musikana wototi da kuroora umuchengete anotokupandukira. Vaivo ndivo vari kutopanduka. Inini baba Jonga ndakambokuza nyaya yangu ku hamuna henyu kuzondipindura. Ndakakuza kuti ndakatorohwa nemukadzi nehamura ndakarara ini.
Takataura kudhara kuti Sadhaki achisi chinhu chinobatsira vanhu. Sadhaki igurupu rembavha dziri kutonga dzinoda kuita kuti zvido zvavo zvingorambe vangorambe vari mupawa. Sadhaki haina zvainobatsira pavhoti. Botswana yakaita vhoti akawina ari kutonga. America yakaita vhoti ari kuwina ari kutotarisira kutonga. Iyi Mozambique ndiyo yakatanga kuita mavhoti. Nanhasi hapasati pazivikana kuti achatonga ndiani.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nhasi manheru, apo tiri kutarisa nezvezuva reInternational Migration Day iro racherechedzwa pasi rose nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. dambudziko rekushaikwa kwemagetsi munyika roenderera mberi richitambudza mapoka ose. WFP noti Zimbabwe inogona kunge yatarisana nerimwe zvedambudziko rekusanaya zvakanaka kwemvura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, Dream Washington DC, ndekusiyamina Taboka Ncube.